mutemo wesarudzo wakakurukurwa mudare repasi reparamende ukabva wapera, saka wakabva waendeswa kudare reseneti. Saka dare reseneti richagara musi wechipiri, rikagara rikagona kukurukura rikapedza hurukuro dzacho vakapfumirana. Musi wechipiri iwoyo rinogona kubva rabuda rakuenda kuna president kuti vasaini. Kana risina kupera chipiri, tinenge takunanavira kuenda kuchitatu. Zvichireva izvo kuti tinogona kuripedza svondo rinoya roenda ronogazetwa, kuitira kuti tinge tapedza nezvaro tomirira maelection.
Vamwe vari kuti mutungamiri wenyika anogona kutorisaina nemusi wechishanu chaiwo. Zvingaitika here? Zvinofamba sei kubva pakugazetwa kwarinenge raitwa?
Rikangobuda musenate rinenge rakuendeswa kuna president kuti vaise runyoro rwavo, robva raendeswa for gazeting, rinenge ratopera. Saka zvinogona kuita kuti rikagona kubuda chipiri kana chitatu, china vanogona kuita zvokuti riendeswe kuna president Friday robuda mugazeti.
Saka izvi zvinenge zvaakureva kuti mutungamiri wenyika anenge apedyo nekutaura zuva rekuti sarudzo dzinge dzichiitwa.
Ndingati hongu kana kwete. Pane zvine zvaakureva izvo kuti mutemo tinenge taugadzira president vasati vadoma zuva rinoitwa maelection. Zvichireva izvo kuti mutemo unenge wakugona kushanda paelection iyoyi. Asi president vanosungirwa kudoma zuva remaelection mushure mekunge voters roll yaonekwa nevanhu vagutsikana kuti voters roll hongu ndizvozvo chaizvo zvirimo, vobva vachidoma zita rekuti maelection ari komusi wakati.
Saka muri kufara here nemabatirwo akaitwa iro biriri? Tiri kunzwa hedu vamwe vanopikisa vanenge vanga vachigunun'una kuti hamuna kutambira zvimwe zvavanga vachida kuti zviitwewo.
Mukuona kwangu tiri kufara zvakanyanya nezvakaitika. Takakurukura tikataura pamusoro pezvingaitwe zvimwe zvanga zvakurukurwa nevemdc zvakati kuti mukuona kwedu mutemo wemaelection wanaka kudarika zvaunga uye wakuenderana zvakanyanyisa nemasadak guidelines nemaguidelines eAfrican Union. Zvekuti changosara ndechekuti kana ukange waseenzeswa nemazvo, aiwa maelection edu anofamba zvakanaka.